Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye nchiti yei no misuro ye na udzedu za nasi chishanu mbuzi 17-2017. Matunu weza no PF obuda nezvisungo zvekuti mutungamiri webato iri va Robert Mugabe vadzoswe kubato kuitira kuti vasave mutungamiri webato iri. Dzimwe nhengo dzeparamende dzoronga kubuda nechisungo chekuti mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vabviswe pachigaro pachishandiswa mutemo weimpeachment. Vakarwa muhondo yerusununguko vokokera musangano mangwana unofanirwa kupindwa nemunhu wese vachiti musangano uyu ndewokupedzisa basa rakatangwa nemauto rekuti vamugabe vabve pachigaro. Chikwata chengezi Platinum Stars chotarisira kutora mukombe weCastle Lager Premier League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa manyama amire nerongo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu nekudzvanya pakanzi like. Tinodazve kuzivisa kuti Studio 7 yave nezvimwe zvirongwa zvatiri kukupai zvichitevera kutorwa masimba kwakaitwa nevechiuto. Tarisai ipo pano kuti muone kuti munotibata papi. Mangwana nesvondo tichange tiri kutepfenyura tiri pano panepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tarisai kuti tichatepfenyura nguva dzipi kuti munge muinesu.